Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira madzimai anenge akazvitakura kekutanga kuti vakoshese utano hwavo nekuenda kuzvipatara kwete kunwa mishonga yechivanhu inonzi nevamwe kuvhura masuo emwana dzichiti ine njodzi. Dr. Chinamora Muteve, chiremba wezvibereko, vapa muenzaniso yezvakaipira kunwa mishonga iyi.
Maingredients anokonzera kuti uterus inyanyo contracta zvakanyanya during pregnant kana uchinguva imwe iyoyo, and izvi zvinobata kuna mai nemwana zvese, because kana mwana achicontractwa neuterus iri kungocontracta zviri irregular kana kuti zvakanyanyisisa, inogona kudambura chibereko, kana kuti mwana anogona kuneta, kana kuti kubva kukira nyama dzekuzasi dzedelivery.
Vati kwave nenzira dzakawanda dzinoderedza marwadzo pakuzvara.
Unogona kungoti ndoda kungoita siza ndisanyanyorwadziwa zvangu zvakanyanya, but kana wapinda mulabor iwoti uri kuda kuita labor yachonga iripo, pane magazizi vana naita soaid, unogona kuafema yayo achitonyaradza marwadzo ako. Pane mushonga yatinobaya atoti manacotics anoinkluda pethidine nafentanyl.
Dr. Mutefe vanotiwo zvakakosha zvakare kuti madzimai azive makore anofanirwa kubata nhumbu yekutanga, vachiti havafanirwe kukurumidza kana kunonokesa kuzvara.
Kunhumbu dzekutanga dzine macomplications adzo akawanda atinoona isusu paongororo yedu. Tinoona kuti munhu kuti atange kunzi azvare, safe age yekuti atange kuita mwana ndeipi? Mabhuku atinoverenga anotaura kuti 26-27 years ndopanotanga kuti upenyu hwemadzimai akazvitakura hunenge hwaanani pane kuzvara at an early age and at a late age.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo mishonga inomuwa nevanhu iyi ine njodzi huru.
Zvokudya ndove, zvokunwa ndove, zvine madota nemamwe neimwe mishonga inonwiwa nevanhu yekuti kwanzi kuvhura masuo zvine njodzi. Mishonga iyi haina madhosa anoziva, mashandiro ayo hataazivi, asi chatinoziva ndechekuti takaona mamwe madzimai akanwa mishonga iyoyi yokugadzira hanzi kuvhura masuo, vopinda mulabor, labor yayo inyanya kusimba stereki, chibereko chisati chavhurika, chibereko chopedzisira chabvaruka, mwana obuda nepasaidi, yatova emergency yakanyanya kukurisa, wazvicreatira emergency. Vamwe vanotofa kana vasiri pedyo nechipatara chogona kutosona chibereko ichocho kuti umire kubhlidha. Ndizvozvo unotenda.
Vamadzorera vati zvakakosha kuti madzimai anzwisise kuti marwadzo ekuzvara handi zvinhu zvitsva.
Labor inotorwadza, yakatonyorwa naMwari mubhaibheri kuna Genesis chapter 3 kuti labor icharwadza, hapana maitiro wekuti usarwadzwe nelabor. It's normal, marwadzo iwayo urongwa hwaMwari. Asi pane mishonga imwe yatinopa madzimai kana vari mulabor kana zvanyanyisa kurwadza, mapainkiller atinobaya, but hatinyanyi kuashandisa nokuti mapainkiller iwayo anoitisa dzimwe nguva kuti mwana paanozozvarwa anga ari flat asingagoni kufema zvakanaka. Saka tinoedza kuavoida mishonga iyoyo inopusisa vana kana vazvarwa.
Nyanzvi yezveutano hwevana kana kuti pediatrician Dr. Crispin Ngwenya vaudza Studio 7 kuti mimwe yemishonga inotorwa nemadzimai iyi inokuvadza vana.
Zvimwe zvacho zvinoshandiswa zvinhu zvinokuvadza, zvinokwanisa kukuvadza amai kana kuti mwana, zvine potential yokukuvadza amai kana kuti mwana. So zvinhu zvatinenge tisinganyanyo kukurudzira tichitarisa potential yeharm inokwanisika.
Pamibvunzo yatakatumira kubazi rezveutano nezvenyaya iyi, bazi iri rakati madzimai asashandise mishonga yekuvhura masuo iyi sezvo isina kuongororwa. Rakati zvezviri nyore kuti utachiona hwakasiyana-siyana huwane nzira yekupinda mumuviri waamai nemwana. Bazi iri rati muviri wemudzimai ane pamuviri unozvigadzira wega kuvhura nzira inofamba nemwana. Imwe tsvakurudzo yakaitwa kune mamwe madzimai aiva akazvitakura pachipatara cheClaibing Private Hospital muguta reGweru yakabuda padande mutande repana African Medical Journal yakaratidza kuti zvinhu zvakaoma kumisa madzimai kuti vasamwe mishonga iyi sezvo vakawanda vachiti inoshanda uye vasina ruzivo wakakwana nezvayakaipira. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinocherechedza kuti nyika dzakawanda dzave kukoshesa kushandiswa kwemishonga yechivanhu kana kuti maherbs, asi rinoti inofanirwa kuongororwa navana mazvikokota kuti inoshanda here. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.